of sports.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechitatu ndira 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine urombo kunyika yeZimbabwe, tine urombo sebato riri kutonga, tine urombo seshamwari nemakomburedzi ava SB Moyo nekushayika kwavaita vachisiya basa guru ravanga vachiita vachibatsirana nomutungamiriri wenyika vaMnangagwa.
Gurukota zvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika. Vasibusiso Moyo vashaya nhasi nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutoreswa mhiko yekutungamira nyika. Zimbabwe inotaura pamusoro pekugadzwa kwavaJoe Biden semutungamiri mutsva weAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika. Vasibusiso Moyo vashaya nhasi nechirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vamoyo vanonzi vashaya mangwanana nhasi pane chimwe chipatara chemuHarare mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Kushayika kwavamoyo kwaziviswa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuburikidza negwaro ravaburitsira masangano enhau iro ranyorwa nemutauriri wavo vaJoe Jaramba, avo vakafanobata chigaro chemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. VaMnangagwa vaburitsawo mashoko padandemutande ravo reTwitter vachiti vamoyo vanga vari gamba uye varasikirwa nemunhu wavatsanangura seshamwari yavo. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi, vati varwadziwa zvikuru sebato nekushayikwa kwavasibusiso Moyo.
Tine urombo kunyika yeZimbabwe, tine urombo sebato riri kutonga, tine urombo seshamwari nemakomburedzi ava SB Moyo nekushayika kwavaita vachisiya basa guru ravanga vachiita vachibatsirana nomutungamiriri wenyika vaMnangagwa kuti nyika yeushamwari nenyika dzepasi rino nedzekumadokero uye ichenge shamwari nenyika dziri kumaviri dziri kumabvazuva dzatanga tichitamba nadzo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi Paradza vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nekufa kwaita vamoyo.
Taisevenza navo zvakanaka zvikuru kubvira 2018 pavakaitiwa ivo minista, ende tanga tichisevenza tichiita kuti zvinhu zvekuministri kwavo zvifambe zvakanaka, foreign policy yenyika iite zvakanaka. Isu taivabatsirawo fanika panyaya yeengagement, yeengagement yavanga vachiita iya. Isu separamendi taienda uno kumwe rutivi tichienderera mberi, ende taisenza zvakanaka tichisenza futi kuona kuti vakamirira nyika vedu madiplomatsi edu maambassadors edu agara zvakanaka here kwavari ikoko kunze kwenyika.
VaMugwadi vati vamoyo avo vanozivikanwa zvikuru nekubuda kwavakaita pachivhitivhiti musi wambudzi 15 2017, vachizivisa nyika kuti masoja ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika, zvakazoita kuti vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vasiye basa, vakabata basa guru munyika kusanganisira kurwisana nezvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe. Nyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys dzichihlashwayo vati kunyange vasingawirirana nebato rezano PF rinova ranga riri bato ranga riri pamwoyo wavamoyo rufu ndimadzongonyedze nokudaro vati sebato vari kuchema nemhuri yemufi asi muzvare hlashwayo vati kufa kwavamoyo nechirwere checovid-19 kunoburitsa pachena kuti chirwere ichi hachisarure uye hurumende inofanira kushanda zvakasimba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika mashoko amuzvare hlashwayo atsimirwa nemutauri webato ravo vaclifford hlashwayo
muzvipatara medu tinofanira kunge tine zvikwanisiro zvakakwana zvinoita tikwanise kurwisa chirwere ichi vashandi vanonga varimo vana mukoti nana chiremba vange vane zvinhu zvinovadzivirirawo kuti vasabata nechirwere ichi zvichisanganisirawo nyaya yemuhoro dzavo kuti dzinge dzakamirawo zvakanaka zvinotiyeuchidza kuti tinofanira kunge tichizvidzivirira senyika nekuti munoona zvachiri kuita hachisi kusarudza munhu saka zvinoda kuti tinge takazvidzivirira tichitevedzera zvakatarwa nebazi kana kuti neboka guru rinoona nezveutano pasi rese World Health Organization
amoyo igurukota rehurumende rechitatu kufa nechirwere checovid-19 zvichitevera kufa kwakaita vaiva gurukota rezvekurima vaparents shiri pamwe negurukota raiona nezvedunhu remanikaland amai Ellen Gwaradzimba pari zvino vanhu vafa nechirwere checovid-19 vave mazana masere nemakumi maviri nevashanu 825 uye uwandu uhu hunogona kukwira manheru anhasi pachaziviswa nebazi rezveutano mamiriro aita zvinhu munyika pamusoro pechirwere ichi vamoyo vakaberekwa pachipatara chemunene kumberengwa muna 1960 vakaita zvidzidzo zvavo zvekudyidzana kwenyika kana kuti international relations pauniversity of zimbabwe nekuzimbabwe open university vamoyo vaiva major general muchiuto vasati vakwidziridzwa kuve lieutenant general pavakasiya basa muna 2017 pavakazoitwa gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vamoyo vasiya mudzimai amai Lois Matanda Moyo avo vanovesa chigaro wekomisheni inorwisa uori yezimbabwe anti-corruption commission ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
pasi rose rakaisa maziso aro kuno kuamerica uko mutungamiri mutsva wenyika iyi vajoe biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vari kutoreswa mhiko paurongwa huri kuitwa hwakachengetedzwa zvakasimba nemauto anodarika zviuru makumi maviri nezvishanu pamwe nezviuru nezviuru zvevachengetedzi verunyararo avo vakazara muguta reWashington DC Blessing Zulu anoti panyaya inotevera
Kutanga nasi, Amerika inenge yave nemutungamiri wenyika mutsva sezvo vaJoe Biden vanenge vave kutungamira nyika mushure mekukunda vaDonald Trump musarudzo dzakaitwa muna mbudzi gore rapera. VaBiden vari kutora mhiko nasi semutungamiri wechimakumi mana nematanhatu kana kuti 46th president kuti vatange kutungamira nyika kwemakore mana anotevera. Asi kekutanga mumakore akawanda hapana kunyatsotambidzanwa masimba sezvo vaTrump vachiri kuramba kutambira zvakabuda musarudzo munorondo yeAmerica yekugamuchidzana masimba zvakagumisira kuitwa muna 1869 nevaive mutungamiri wenyika vaAndrew Johnson zvekuramba kuenda pakunotoreswa mhiko kwevainge vasarudzwa kutungamira nyika vaUlysses S. Grant pazvakaitika zvakare muna 1921 zvakakonzerwa neurwere hwava Woodrow Wilson vakakundikana kunoona vaWarren G. Harding vachitoreswa mhiko semutungamiri wenyika vachipa pfungwa dzavo pakusavapo kwavaTrump nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari muAmerica vaIsao Mavindidze vati
kwamakore anozana nomupfuudziro zvisati zvamboitika kuti mutungamiri anotadza kuvapo panopiwa mhiko saka izvi zvakanangisana navaTrump somunhu somutungamiri tichiona tese kuti kutonga kwavaita kwamakore mana adarika zvinhu zvese zvavanoita zvinongotaridza kuti vazhinji vatungamiri vaimbovapo havasati vamboita zvinhu zvakadaro
vanhu vashoma pari zvino vakaungana padare reparamende reCapitol Hill muWashington DC pakutoreswa mhiko kwavaBiden sezvo pari kutyirwa kuti panogona kupararira chirwere checovid-19 vanhu vakaungana semakore ose vakasarudzwa kuva mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kutorawo mhiko vachiva mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi. Kunyange hazvo vaTrump vasiri pakugadzwa kwavaBiden, mutedzeri wavo vaMike Pence varipo nedzimwe nhengo dzedare remaRepublicans. Vamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBill Clinton navaBarack Obama varipowo pakugadzwa kwavaBiden. Nekuda kwekutyira mhirizhonga kubva kuvatsigiri vavaTrump, muWashington DC makazara mauto, mapurisa nevasori. Muimbi ane mukurumbira Lady Gaga ndiye achaimba National Anthem, uye vamwe vari kuimba ndi Jennifer Lopez naGarth Brooks. Mushure mekutora mhiko, vaBiden vanotarisirwa kupa mashoko kunyika ezvavari kutarisira kuita semutungamiri wenyika. Asi vaBiden vakatarisana nemutoro mukuru nekuda kwechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mana muAmerica. Vachitaura muWashington DC nezuro manheru, vaBiden vakatenda kuti chirwere ichi chaunza kusuwa kwakanyanya.
To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember, but that's how we heal.
Kuti tikwanise kupora, tinofanira kuti tirangarire, asi kurangarira handi nyore.
Sundown and dusk, the sacred pool of reflection, remember all we lost.
VaTrump vasimuka mangwanana nhasi vakananga kuFlorida, uko vanenge vave kuenda kunogara apo vasiya basa. Asi vasati vasimuka, vaonekana nevatsigiri vavo paAndrews Air Force Base muMaryland, vakavimbisa kuti vachadzoka.
So just a goodbye, we love you, we will be back in some form.
Tinokudai mese, asi tinovimbisa kudzoka mune remangwana.
I want to thank our Vice President Mike Pence and Karen.
Vachipa pfungwa dzavo nezvemashoko avaTrump aya, vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday avo vari kuSouth Carolina muno muAmerica vatiwo
vari kutaura kuti vachadzoka vari ani. Asi zviri kuitika kuno kuAmerica ndezvekuti President Trump, former President Trump, ndivo vanova president wekutanga muhistory yeAmerica kuva impeached kaviri. Asi kana vachinge vachinziwo vabatwa nemhosva iyoyo yavapomerwa iyi, zvinenge zvaakureva kuti izvo havachatenderwa mumutemo weAmerica kuti vange vachishandira hurumende kana kuita civil position.
Nezuro vachishandisawo masimba avo emutungamiri wenyika, vaTrump vakaregerera vanhu zana nemakumi mana nevatatu vanosanganisira chipangamazano chavo Steve Bannon.
Hurumende yeZimbabwe yabatana nhasi nemapata anopikisa mukukorokotedza vaBiden naamai Harris nekutora mhiko kwavaita nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira hurumende yavaBiden remangwana rakanaka, uye vati Zimbabwe inoda chose kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose kusanganisira United States.
Tinovakorokotedza sokorokotedza kwavakaitwa nemukuru wenyika sehurumende, tinovakorokotedza nekukunda kwavakaita musarudzo. Ndo zvatinazvo, tinovashuvira zvakanaka, tinovashuvira kuti vatungamirire nyika yavo zvakanaka, vachiitawo zvinofadzawo pasi rese, vasingavhiringidzi nokutokonya-tokonya dzimwe nyika.
VaMangwana vati kuzara kwemauto muWashington kwange kwakanangana nekuchengetedza runyararo, uye zvinhu zvakadai hazvifaniri kutsoropodzwa kana zvichiitwa nedzimwe nyika.
Chinonzi muchirungu chiya national security chakakosha zvikuru, zvokuti nyika imwe neimwe kuburikidza neAmerica chaiyo inofanira kuita zvainokwanisa kuti zvinhu zvirambe zvakagadzikana. Kana yakafunga kuti nyika zvinhu zvakuda kudengenyezeka, kuna vanhu kune nhubu dzine zvaakuronga, kune unzvori humwe hwaakurongwa neunzvori, dzinobvumidzwa, dzinotarisirwa maererano nebumbe remitemo yadzo kuita zvinokodzera kuti zvinhu zvirambe zvakadzikama.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa muMDC Alliance, Muzvare Gladys Shachwayo vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kudzidza kubva kuAmerica kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo, vachiti kunyange hazvo vaTrump vakaedza kusandura zvaakabuda musarudzo, mapazi ehurumende anosanganisira paramende nematare ezimhosva akamira semusambangwena achichengetedza zvido zvevanhu kusvikira nhasi apo vaBiden vaga kutadzwa semutungamiriri wenyika. Vati vanoshuvira vaBiden naMai Harris zvakanaka, vachiti vanotarisira kuti hurumende yavo ichatora matano ekuumbiridza utongo hwejekerere, kodzero dzevanhu, kushanduka kwemamiriro ekunze, pamwe nekurwisana nedenda reCOVID-19 iro ranetsa pasi rose.
Isu tinovimba vaBiden vacharamba vakasadharira panyaya yekutsigira utongi hwejekerere uye kodzero dzevanhu pasi rese, uyewo kutora matanho akasimba kune nyanya dzakaita savamunangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzavanhu nekudzvanyirira zvizvarwa zvemunyika dzavo.
Mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanotambira kugadzwa kwavaBiden naMai Harris, vachiti tariro yavo ndeyekuti vachava nemuono wakasiyana nehurumende dzapfuura paukama hweAmerica neZimbabwe.
Hatifunge kuti vanga vaJoe Biden vangafunge kuti masanctions ndeimwe ndiyo yoga nzira yavangagone nayo kuti varatidzire zvavanofunga neZimbabwe. Vanofanira kuti vatarisire dzimwe nzira dzediplomacy dziri nani dzinopa vana veZimbabwe kuti vagone kuti vabudirire, vange vari vana vakabudirira, vange vari vana vane upenyu huri nani.
Vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati kunyange hazvo America yave nehurumende itsva, hapana zvakawanda zvavangatarisira kubva kuna vaBiden nekuti America yagara ine gwarara inotevedza pakuhidzana nedzimwe nyika.
Asi kuti mamire avo eforeign policy yavo havabvishi iyeya, havana basa kuti vaisadhoma kana kuti vaisa dhongi kana kuti vaisa dere, vanongotevedzera position iyeyo kana derere riripo.
Zvichakadai, Zimbabwe Women Parliamentary Caucus yakorokotedza Amai Harris nekugadzwa semutevedzeri wemutungamiri weAmerica. Mutevedzeri wasachigaro wesangano iri Amai Susisi weBuddha Masara vati zvaitika muAmerica zvinopa madzimai shungu dzekutora zvigaro zveutungamiriri.
Inini danho ratorwa neAmerica kuti vatora mudzimai vakamuapoenda vakamuita soini kuti adeputize. Tisingatarisi yedu nyaya dzeganda, asi zvinoratidza kusimuka panyaya dzekurespekta nyaya dzegender equality. Zvinopa kuti madzimai onesu uyo tiite shungu, kwete kuti tingoziva kuti isusu tiri madzimai kungoshandiswa pasi pasi.
Amai Harris vaita mudzimai wekutanga weAmerica kugadzwa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvinotarisira kuti hurumende yavaBiden ichabata zvakanaka zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika iyi kana zvinoda kupinda muAmerica zvichienzaniswa nehurumende yavaDonald Trump. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reGeorgia, vaSimbarashe Chipere, vanoti vanotarisirawo kuti hurumende yavaBiden ichagadzirisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 sezvo ivo vaBiden pachavo vakaratidza kuti vane donzvo rekugadzirisa nyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChipere, avo vanoti vanotambira nemufaro mukuru kugadzwa kwavaBiden semutungamiri weAmerica.
Kugadzwa kwavo tinotambira zvikuru tichitarisa mamiriro ezvinhu kunyanya nechirwere cheCovid vanhu vapera muno, ndouye tichitarisa mutungamiri anga aripo anoita sekunge anga asina hanya nezvinhu zvazvichiitika. Zvino zvinhu zvazvakutotinetsa kuti hauziye kuti mangwana zvinhu zvine zviri papi. Tine hama, tine shamwari muno, zvazvakubatana nevanhu vakawanda wanda vamwe vaungoziva wakunyatsotswa kurwadza kwazvo. Saka ndofara chaizvo kuti mutungamiri munyowani anenge ane donzvo rekugadzisa chirwere kuti chiderere nekuunzawo mitemo inokwanisa kubatsirawo vamwe vanhu verudzi rwedu.
Ndotarisawo mabatirwo amungatarisira kuti achaitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno muAmerica nezvichazouya tichienzanisa nehurumende yavaTrump, zvii zvamungataura?
Zvarwo zvemune dzimwe nyika zviri munomo zvatoimbisa kuti kana vaita zvinokurudzirwa nehurumende zvakafanira kufaila mataxes, kusapara mhosva, vavimbisa kuti vanokwanisa kuvapa gwara rekuti vaone macitizenship yogara muno.
Tichitarisawo hurumende yavaTrump yainyanyopomerwa mhosva kana kuti kunenerwa nyaya yekuti yanga isingaremekedze zvikuru vechitema vemuno muAmerica. mutsauko wamunga tarisirawo kuhurumende yava Biden ndeupi?
Ndinoimba pachavi nemutsauko mukuru chaizvo nekuti ukatarisa vatungamiriri vairava unonyatsoona kuti uyu ane chido nevanhu kufunga akanga aripo. Ndo nyaya yekutanga. Yechipiri, vanhu vemugeorgia kunyanya-nyanya vanhu vatema ndo vakanyanya kubuda zvakanyanya vachienda kunovhota kuti Georgia ive blue, yatinoti blue kuti ive itwa vemademokrasi. Zvinova ndizvo zvakabatsira kuti vakwanise kuwina ivo vaBiden. Saka ndinovimba vachayeuka zvese izvozvo voedza kubatsirawo vanhu verudzi rwechitema vemuno.
Ko, panyaya yekubatanidza America, nokuti vakawanda vari kuti America is divided, America haichina kubatana, munoona vachibudirira here vaBiden?
Pakauma pamusana pekuti vanhu vaTrump vanhu havanei nenatinoti mafacts, vanongoda munhu wavo nyange ukavataura zvakaita sei havanei nazvo. But ndirikuona ari munhu achaedza chaizvo kuti vanhu vabatane. Kuti vanhu vachazozvirisirwa sei I'm not sure, but andikuona ari munhu achaita his level best kuti aedze kutibatanidza.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vasimba raShechipere vachitaura vari parunhare vari muAtlanta kuGeorgia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutauriri weMDC Alliance muzvaro Fadzai Mahere vanoti vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 mushure mekuvharirwa kwavo mujeri rekuchikurubhi kwemazuva masere. Vachinyora padande mutande ravo nhasi, muzvare Mahere vati vari kukosora uye miviri wavo uri kupisa. Vativo vanonzwa kurwadziwa zvikuru nekuti vasungwa vakawanda mumajeri havana zvekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Tungamiri Ngomo weStudio 7 abata mutevedzeri wamuzvare Mahere vaFelix Magagela Mafa Sibanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Akabatwa coronavirus nenyaya yokuti anga akasungwa mazuva manomwe ari kumaximum prison kuchikurubhi, akasanganiswa nemhondi nevanoba nevanoita zvese zvakashata ivo zvakare vachirwara necoronavirus. Tiri kunetseka kuti ZANU-PF administration yababa Mnangagwa yapindwa nei. Munhu anotongerwa kunyora tsamba osungwa semunhu ari kuda kuita ku kana akauraya vanhu. Tine urombo kuti nhasi musikana uyu anorangidza chiedza muZimbabwe ari kurwara nenyaya yokuti akatapurirwa COVID-19 mujere maune. Saka takutofunga and confirm kuti zviri kuitika kumapolitical activists nemahuman rights defenders kungosungwa pasina mhaka, kuvasunga kundovakandira munhala yeCOVID-19 kuti vabatwe nechirwere vafe.
Pane zvamungakurudzirawo here panyaya dzekugadziriswa kwezvinhu mumajere umu?
Pane order yakaiswa neHigh Court makore akapfuura mana mashanu kuti maprisons ese ngagadziriswe, asi hurumende dzezanu dzinoramba dzichingoti hai watichagadzirisa. Mune tsvina, hamuna zvimbuzi. Tiri kukumbirisa United Nations section inodila neprison and rehabilitation centers, nokuti maprisons emazvano haasisiri okukaurisa akuinzi reform and rehabilitation. Vauye kuzoongorora. SADC ngaiuye kuzoongorora. African Union ngaiuye kuzoongorora. Asi tinoziva pachena kuti maAfrican governments makudo mamwe. Saka vanhu veZimbabwe tine urombo zviri kuitika maprison. Chinokangamwa nevarotonga nhasi havazive kuti ushe mazoro. Ndiani aimboziva kuti vamugabe vachafa vachinetseka? Mugabe dai akasvika 120 years asi nefrustration yekutorerwa power neku akabva afa nguva yakasati yakwana.
Avo vanga vari vaFelix Magagela Mafasibanda, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, vachitaura vari parunhare vari kuBulawayo naNtungamiri Ngomo weStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rewemajere nezvenyaya iyi. Uwandu wevanu varikufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Urukuramba uchikwira nyanzvi dzezveutano dzichikurudzira hurumende kuti ite zvose zvainokwanisa mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 52 venge vafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana masere nemakumi maviri nevashanu. Vanhu mazana manomwe nemakumi masere nevatatu vasina nhoroondo yekubuda munyika vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, vakawanda vavo mazana maviri nemakumi mashanu nemumwe vari vagari vemuHarare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwadarika zviuru 20 nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevashanu, kana kuti 28,675. Vanhu vapora munyika vave zviuru 10,410, kana kuti 18,110, ukuwo zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana 9,740 ndivo vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti pavanhu vane chirwere ichi 273 vari muzvipatara, vanhu 13 vari kurwara zvakanyanyisa vari muintensive care unit, 75 vachinzi vari kurwarawo zvakanyanya. Uwandu hwevafa nekurwara neCOVID-19 hunotarisirwa kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mukuru weZimbabwe Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga, vati kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 kunofanirwa kusunda hurumende kuti ishandise nzira dzose dzinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi.
Hurumende ngaisati vanhu vane nyaya dzisina nebasa rese vanenge vasungwa vonokandwa mutorongo, nekuti izvi zvinosimudza zvikuru sei kupararira kwedenda reCOVID-19.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vatsigirawo kuti kuvharira vanhu vane mhosva diki mumajere kana muzvitokisi zvemapurisa kunokonzerawo kupararira kwechirwere ichi. VaMadzorera vatiwo pamusoro pekumajeri vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira zvekunoungana kusanganisira kunhamo senzira yekudzivirira COVID-19. VaMadzorera vatiwo vanhu ngavagare vakapfeka mamaski kana vari paruzhinji pamwe nekugeza maoko nguva nenguva.
Ngatimbomirai zvekuungana kumariro. Tichiri kuona vanhu vachienda vachirara kumariro vachiimba nziyo. Hamuzivi tichatora munhu wenyu chii. Enda uzivi kuti vari kuimba navo, vauri kuimba navo ava vakamira sei panyaya yeCOVID-19. Ngatiregei zvokuungana kumariro, ngatiregei zvokuungana kumapati. Ndochokutanga. Chechipiri, ngatirambei tichingoita yatoti social distancing. Make sure kuti munhu ari pamberi pako nokushure kwako ari 2 meters away from you, kuitira kuti usabatirire chirwere cheCOVID-19. Nyaya yekugeza maoko nesipo nemvura yakanyanya kukosha. Ingoti paduku paduku watogeza, every 30 minutes watogeza, nyango usina chawabata ingogeza chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa mhinduro kubva kuJudicial Services Commission nezvenyaya yekuti vematare vaedze kumisa kuparara kweCOVID-19 kuburikidza nekusaendesa vane mhosva diki kumajeri, sezvo mibvunzo yatumirwa neStudio 7 yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Tatadzawo kubata gurukota rezvebazi rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni 56 kana kuti vanodarika 96 million vabatwa nedenda reCOVID-19, uye vanhu vanodarika mamiriyoni 2 vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kugadzwa kwava Joe Biden semutungamiri weAmerica pamwe nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo, vashaya nhasi nechirwere cheCOVID-19. mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vatoreswa mhiko yekutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka uye mugare makapfeka mamask ekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 kuzibandlela 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Indoda emfikile, indoda njalo lesithunzi esebenze nzima kakhulu ngesikhathi kukhutshwa umgabe. Kube kanti ke yena vele uyevele esebenzele ilizwe leneli ube nesibindi sona sokuthi abizele khonokho ukuthi umgabe kame eceleni.
Umphathintambo obebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, ubhubhe namuhla ngemva kokukhulelwa ngomkhuhlane weCOVID-19.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
Umnumzana Joe Biden ugcotshwe namuhla ukuba ngumongameli weMelika omutsha. Kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ngomkhuhlane weCOVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu posi ayisishiyangalombili 783 belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo kasekho. Uhulumende uthi uMoyo ubhubhe namuhla ekuseni ngemva kokukhulelwa ngomkhuhlane weCOVID-19. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Umoyo uLieutenant General Sibusiso Moyo wayekubutho njalo wathola udumo ngesikhathi sokukhitshwa embusweni kukamuyi owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017, enguye owazisa uZulu ukuthi ibutho laselithethe intambo zombuso ukuze kulungisiswe okwasekuwonakele elizweni. Owayelilunga ledale lephalamende kusenate emele iCholocho, umnumzana Believe Gawule uncoma imisebenzi kamuyi.
USibusiso uyenze umsebenzi omkhulu kakhulu, ikakhulu likhangele phela ukukhulula ilizwe akwenzayo lesikhathi asebenze khona esesibuthweni, waqansa waze wafika lapha ezingeni eliphezulu kwezombutho. Siyananzelela ukuthi lo msebenzi awenzayo wokuletha phela i-new dispensation nalesi kiyo, engu-Foreign Affairs Minister ubambe kahle kuhle kakhulu umsebenzi kuhulumende lapha azame khona ngazi zonke indlela usebenza eqhumanisa kuhle ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe. Uzamile kakhulu ukuthi aveze ubuso obungcono beZimbabwe ngokuyengeja amanye amazwe.
Elinye njalo ilunga lebandla lezana uPF kobulawayo, umnumzana Malakha Inkomo usekela lokhu.
lo iZimbabwe ilahlekelwe liqhawe eliqiniso, iqhawe elingasilo ukuthi uyazenzisa kodwa iqhawe esibone ngemsebenzi kusukela empini kuze isikhathi singena ku Second Republic ukuthi umuntu osebenze ngendlela enhle kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe namhlanje sikhona sizikholisela sibusa singaphansi kwababa uEdi Mnangagwa ube ngomunye wabantu abazinikele ukuthi lo beyiqunywa ngame akhulume iqiniso elikhona.
Omunye onxuma umsebenzi kaMoyo umnumzana Greta Sibanda umgcini sihlalo wevuselela restore umhlanhlandlela.
Ubaba uMoyo ibiyindoda ebifikile indoda njalo lesithunzi esebenze nzima kakhulu ngesikhathi kukhutshwa umgado. Ube kanti ke yena vele ubevele esebenzele ilizwe leneli emuva. Ube lesibindi sona sokuthi abizele khonokho ukuthi umgabe kame ecelele. Kuyinto emangalisayo kakhulu umsebenzi awenzileyo. Usebenze kanzima njalo ekuhlanzeni isimo selizwe ebesikade sesinuka khahla phambili kwamanye amazwe. Kasawuqedanga nje wena umsebenzi wakhe.
Umnumzana Xolani Ngwenya, ilunga lemthwakazi Republic Party, uthi ukulahlekelwa isihlobo kubuhlungu, ethi kodwa isabelo seMathebeleland asizange siphathiswe ukuba kwakhe embusweni.
Sikhala labo bakomoyo ngokulahlekelwa ngomunye wabo uDothina ngapha ke eMathebeleland. Asika zange sibone ukuthi wasinceda ngani ngoba sathi sibona esengena esihlalweni la esephezulu khonale sasisithi uzasinceda ngapha kithi kodwa hayi zange kufike uncedo lwakhona wayephelela khona ngale.
Unkosikazi Sanele Donga isakhamuzi sakobulawayo ukhala laba komoyo.
Eqinisweni mina uMoyo uSB Moyo ngiqale ukuba mazi ngomnyaka ka-2017 ngesikhathi sekhu phambili kwalokhu bengingamazi vele. Njalo ngesikhathi lesi esengu Foreign Affairs Minister mbonani wenze umsebenzi ofe elizweni lethu le Zimbabwe lanxa ngapha eMandebeleni singazange sibone akwenzile ukubambekayo. Mina mbonani maybe uqathekileyo yokuthi iziphathamandla kufanele zikhumbule ukuthuthukisa izigaba zazo ngesikhathi zisaphila.
Umoyo yisiphathamandla sikahulumende esesithathu ukubulawa umkhuhlane weCovid kulandela ukubhubha kwaye ngumphathi ntambo wezokulima umnumzana Perence Shiri kanye lomphathi ntambo wesabela seManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba. ULieutenant Moyo uzalelwe eMnene Mission Hospital eMberengwa ngomnyaka ka-1960. Ube ngumntwana wesithathu phakathi kwemuli yabantwana abayisishiyagalombili njalo waphatheka empini yenkululeko kusukela ngomnyaka ka-1977 ngesikhathi efunda izinga likaform 3 eManama Secondary School. ULieutenant Moyo wangena empini yenkululeko ngakwele eBotswana elomza wakhe we-Marshal Elson Moyo. Uthe ephenduka ekhaya wavuselela imfundo yakhe wagcina ethole idigri lokudlelana lamanye amazwe ekolitshini le-University of Zimbabwe lele Zimbabwe Open University. UMoyo uchiye umkakhe unkosikazi Lois Mathanda Moyo ongumgcini sihlalo wekhomishini ebona yenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lambili 52 ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangamakhulu phose ayisishiyangalombili 783 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus selokhu ifike eZimbabwe laya kumakhulu ayisishiyangalombili alamatshumi amabili lanhlanu 825. Asebefunyenwe belayo bona bakhwele baya kunkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,675. Omunye wababanjwe lumkhuhlane isikhulumeli sebandla leMDC Alliance unkosazana Fadzai Mayere. UMayere uthi ubanjwe lumkhuhlane kulandela ukuvalelwa kwakhe ejele leChikurupi ngemva kokubotshelwa icala lokuloba amanga ngosana okwakuthiwa lutshayo lipholisa lwafa. Kumbikwa wethu lenamuhla uMayere uthe uyakwehlela njalo umzimba wakhe uyachisa. Usole indlela izibotshwa eziphathwa ngayo emajele esithi azilakho okokuzivikela kucoronavirus okufana lamasanitizer. Sixoxele umsekeli wakhe umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Babe mfake ejeli kulalaba abantu ababulawayo ngumkhuhlane lo. Sibona njenge MDC lesizwe eZimbabwe kuluhlazo njalo kungumbhedo omkhulu ukuthi iZimbabwe singani gola ama politicians lama activists ibafake majeli ukuthi babanjwe ngumkhuhlane khona bazasichiya lapha emhlabeni. Sibuhlungu sibamba umlomo wangaphansi simangala ukuthi kambe emajeli yikho lapho sokuhlinzelwa abantu bephila na. Thina sazi ukuthi isikhathi esiningi uma umuntu eku remand prison umsulwa kalacala ugqoka izigqoko zakhe udludlu okufunayo njalo kahlukumezwa. UMayeru uyasitshela ukuthi edesesetshenziswa sokuthiwa kayehlakula emasimini yena engakathonisiswa njalo edesihlala labantu izikiwi ezilamacala okubulala lokutshontshela amabhenki esithi ubambe inkunzi.
Kukhona elingakukhuthaza ngomumo osemajele lapha?
Amajeli alabantu abaningi. Ijeli elifanele ukuthi ligcine abantu abangu-20 ligcine abantu abangu-100 is disproportionate. Ijeli elifanele ligcine abantu abangu-60 seligcine abantu abangu-300. Njalo akula ma-sanitizer, akula mamaski, kungcolile, kule ntwala, kule mosquito, akula ngitsho lama toilets, izinto nje okuthi khona ukuyana okwathiwa nguSmith iZANU-PF government ifike yaku inherita. Sicela ukuthi emhlabeni jikelele kulomhlangano omkhulu okhangela ezamajeli ongaphansi kweUnited Nations, the African Union, kungabe bake babuye bazekhangela amajeli e-Afrika njengoba sisazi ukuthi umbuso ngamazolo. Khathesi balamajeli aza kongoda abantu babagoli babafake amajeli bafe. Kusasa bayakhohlwa ukuthi umbuso ngamazolo labo bayabe sebebuswa ngabanye abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance sixoxela ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhuluma labogatsha lwamajele. Umnumzana Joe Biden ugcotshiwe namuhla ukuba ngumongameli weMelika omutsha esigodlweni saleli lizwe eWashington DC.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Mina uJoseph R. Biden ngiyafunga ukuba ngizasebenza ngilandela iziqondiso zehhofisi kamongameli weMelika njalo ngivikele isisekelo sombuso welizwe leMelika.
Preserve, protect and defend.
Preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
UBiden ufungiswe ngumahluli omkhulu uJustice John Roberts. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ufungiswe nguJustice Sonia Sotomayor. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Ukufunga lokhu kutsho ukuthi uBiden usengumongameli wakwele Melika. UBiden nonkosikazi Harris bafunge ibutho leMelika lihlome laphelela phandle kwesakhiwo seCongress ukwenzela ukuvimba abalandeli bakaTrump ababethembise ukuthi bazahlasela ngosuku lolu besithi ukhetho lwebiwa ngabakubandla lamademocrats. Akula bufakazi obuveza lokhu. Umongameli Donald Trump, umkakhe unkosikazi Melania Trump nomdeni wonke basuke namuhla ekuseni eWhite House bedlula e-Andrews Air Base lapho bavalise khona uZulu.
This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I will always fight for you. I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success.
Ikhuluma ngesikhathi esifanayo unkosikazi Melania Trump ubonge kakhulu abantu bonke bakwelemelika.
Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all.
Ingakasuki eWhite House wethule omunye umbiko wokwesula kwamacala abantu abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 150 ogoqela umculi uDwayne Michael Carter waziwa ngokuthi nguLily Wine lo mnumzana Steve Bannon okuthiwa weba imali yokwakha umduli wokuvimba abantu bokuza emngceleni wokwelemelikale leMexico ngesikhathi uTrump evalelisa eAndrews Air Base obekhokhela idale lesenete okubandla lama-Republicans umnumzana Mitch McConnell lokukhela abakubandla lama-Republicans edale le-House of Representatives umnumzana Kevin McCarthy kade besenkonzweni lomnumzana Joseph Biden nonkosikazi Kamala Harris lemuli zabo eWashington DC. UMcConnell uthi uTrump watshotshozela udlakela edale le-Congress mhlaka 6 Zibandlela lapho abalandeli bakhe abangena ngenkani bezama ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes.
The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people.
Umsekeli kaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ukhathazeke kakhulu ngokusuka kwaTrump esikhundleni.
Angazi ukuthi uvina ngani, but khona ukubonakala ayibutho ligcwele ezitradeni. It's an embarrassment to any country. Ngabe kuthiwa kuseZimbabwe, abantwana beZimbabwe bethiwa yibo abakhonze mhlawumbe kuwine noma uthamisa bese kusiba nekubutho lingako. Ngabe iAmerika siyithumela nama-jet fighter khona.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi bekumele uTrump avume ukuba unqotshiwe kukhetho nguBiden.
Ama institutions of democracy in America are probably still alive. And siyakuthabela, siyakubongela, siyambongela uJoe Biden ukungena kwakhe. And I hope abantu abanjengoTrump bazafunda isifundo sona leso ukuthi hayi, kwesikhathi funda ukuvuma ukuthi hayi sengidliwe uchinto njengakho lokho osokwenza uTrump ubana usenze wakhuzela konke lokho. So the more than 20,000 in National Guard, amabutho e-3 kolapho into adumele yenzakale nje smoothly. So khona okwenzakala khonapho hayi kuzaba isifundo esikhulu kakhulu ukuthi yona democracy doesn't come in a package, but democracy is very diverse and iyadiphenda ngendawo ngendawo.
Abakumcimbi wokugcoba uBiden bakhokela abake bakhokela ilizwe leAmerika umnumzana George Bush, umnumzana Bill Clinton labanye. Umsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence laye usendaweni le. Kodwa uTrump ukufulathele konke lokhu wazihambela eFlorida. Kukhangelwe ukuthi uBiden uzasuka eCongress ayengena esikhodlweni sikamongameli iWhite House namuhla. UBiden uthi uzimisele ukuguqula okuningi okwenziwa nguTrump, ukuguqula ukuvimba abantu bokuza uba bangene kule Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
Kusenjalo ingcwethi yesicubungula ezombusazwe eZimbabwe zithi ukungena embusweni kukamongameli Biden akusoze kuguqule isimo sobudlelwano bamazwe omabili, ikakhulu kudaba lwesitsheziso zenotho ezafakelwa ezinye iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF yiMelika. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kababona ukudedelwana kombuso weMelika usuka ezandleni zikamnumzana Donald Trump wama-Republicans usiya kwezikamnumzana Joe Biden wama-Democrats kungaletha inguquko elizweni labo. Ingcwethi ecubulunga ezombusazwe umnumzana Tshenzani Ntungagwa uthi kunje leMelika libhekane nenhlupho eziningi okokuthi ningeke lazihlupha kangako ngokwenzakala eZimbabwe.
Okwakuqala amboni ikakhulu kusiba lokuntshintsha kumbeni esingathi i-foreign policy kusiza eZimbabwe, ngoba iningi lamazwe la ale notho sebezikhangela bona. Ngingamnika umzakeliso weBritain yaphuma kuBrexit. So ukubona kwami mina beleMelika sebezicabanga bona, ngabaseke ukutshona becabanga ukuthi iZimbabwe bengayinceda kumbeni bengasebenza layo. Lakho thina sikhona kugrupu yamazwe lana ngelanotho. Ama iAmerika kayisoze lahlekelwe ma ingasebenzanga lathi. okwakathesi amboni lokho kutshintsha.
Ubona ngobudlelwano namanye amazwe omhlaba kwi-MTC Alliance, unkosazana Gladys Hlatshwayo uthi ibandla lakhe limfisela inhlanhla uBiden.
The MDC congratulates President Joe Biden and Vice President Kamala Harris following their victory in
MDC City amhlophe kumongameli Biden lomsekeli wakhe uKamala Harris. Isikhathi esenzima kibo sikhangela lokho okwenzakale eCapitol, kodwa bancedwa zingatsha zikahulumende weMelika eziqinisayo. Ibandla lezano PF sibone seliphambanisa ingatsha zethu zelizwe ezifana lezethu. Lezinye sibona ukuba lenguqu okwelemelika kungabafundisa ukuba amazwe kumele aguqulwe.
American institutions including the judiciary and the security.
Umkhokeli welinye ibandla liphikisayo ele-Ideas Party for Democracy, umnumzana Herbert Jamuka, yena ubona engathi Biden angancedisa ele Zimbabwe.
Why ndisithi kuqakathekile kuthi ukubekwa kukaJoe Biden. Number one, uJoe Biden ukubona kwami angumntu unenhliziyo elukhuni, like inhliziyo strong. UJoe Biden ungathi unenhliziyo yokusizela. Ngikhuluma manje, ngikhuluma nendaba yama sanctions afakelwa ilizwe laseZimbabwe. Sihlala sisizwa abakhokheli bezano PF, especially Robert Mugabe nobo president bomnangagwa na ama ministers akhe ukuthi ha iAmerica yasifakela ama sanctions namazwe ase Europe. But kwa manje sokuyisikati sokuthi uMnangagwa noJoe Biden badibanise amakhanda bakhulumisane kakuhle, uMnangagwa azidobe azibeke phansi.
Kodwa umsekeli omqondisi uhlangothi lwabatsha ebandleni lezanu PF, umnumzana Mabutho Moyo, yena uthi kumele uBiden akhiphe izizwe zomnotho eZimbabwe.
Hayi, thina njengamaZimbabweni asiphatheki kangako kumphumela yokhetho lwemelika. Kumbe kungena uTrump, kumbe nguBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe, kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba senanzelela ukuthi sokube nama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezo zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangeno Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sekwa reinforce lawa ama-sanctions. So kithi akukhathalekile ukuthi kungene ubani, thina esikufunayo ukuthi ama-sanctions asuswe.
UBiden ugcotshwe namhlanje ukuba ngumongameli wesimashumi mane lasithupha kwele Melika, 46th US President, phakathi womumo wokufuthela nokukhulu kukazulu waleyo lizwe, ngoba watshiye leso sikhundla umnumzana Donald Trump engavumanga ukuthi unqotshwe kukhethwe, esithi waxilwa ngakho-ke akazange amenzele amhlophe uBiden, njalo akazange abe khona emkhosini wokugcotshwa kwakhe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngokungena embusweni kukamongameli Biden. Ezinye zisithi kuzasiza iZimbabwe, kukanti ezinye zithi ngeke. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kukhulu ezikhangelele ukubona kuguquka ngobudlelwano beMelika leZimbabwe phansi kwamongameli Biden. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front, umnumzana Mxolisi Ncube, uthi ziningi isifiso alazo ngomongameli weMelika.
Isifiso engilazo kakhulu yikuthi amazwe la amabili, elase-America lelaseZimbabwe, akhumisane umlotha, kube khona ukusizana ukuthi ubudlwangudlwangu obukhona kwele Zimbabwe, ukuwa komnotho okukhona kwele Zimbabwe, ukuhlukumezeka kwabantu okukhona eZimbabwe, kunye lobugilimbane, lokuhlupheka kwabantu, lokufa kwabantu ngomkhuhlane we-COVID kuphele.
Kodwa kunobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party, umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lincane ithemba lokuthi kukhona okungenziwa uBiden.
Kasiboni kusiba lo tshintsho ebudlelweni beZimbabwe lelizwe laseMelika. Lokho sikutsho ngokuba uhlupho lwaqala ngesikhathi kusaphethe ibandla lakhe elamaDemocrats ngo-1998. Okungaba lutshintsho khona ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi ke abe-civil society baqale ukuthi bathole izimali.
Okusekelwe umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, umnumzana Trust Ndlovu.
ngiyabona abantu abaningi sine sicabanga ukuthi uJoe Biden angahle aqambukele kwe-Afrika kakhulukazi eZimbabwe. Kodwa-ke alelo iphupho nje. Khona into abangayenza nje ukuthi bazame ukufacilitate mhlawumbe indirectly ukuthi kuwe nenguquko esingathi ama-reforms. Kodwa akulona ilizwe abaliqhakathekisayo kangaka.
Isikhulumeli seZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi okumqoka umongameli Biden angakwenzela iZimbabwe iwesula izijeziso zomnotho.
We appeal to him that he removes the sanctions and look closely at working with the Zimbabwean government, which have been so much.
Sicela asikhuphele izijeziso zomnotho njalo asebenzisane nenhlonipho leZimbabwe.
So that we can work as one global village. So it is our hope that the sanctions will be lifted.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo, unkosazana Victress Matutu, laye uthi kukhulu abakukhangelele eMelika lo mongameli wayo omutsha.
Kuningi okwenziwa nguhulumende wakwelakithi okungikuhle esingafisa ukuthi iMelika ingenelele kukho ngesihle, izinto ezifana nokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njalo nxa sikhangela iZimbabwe kwenza kube kubi kakhulu ngama-sanctions unsinyelo lolukhona eZimbabwe. Siyafisa sengathi uBiden lohulumende wakhe bangawasusa ama-sanctions. Sike sibone ukuthi ngemva kokususwa kwama-sanctions lawa iZimbabwe ilokwenza ngcono yini makusiya kwezokunotho.
Kodwa abanye bathi akasuka sithole isikhathi sokuzihlupha ngendaba zeZimbabwe njengoba kuzafuze aqede isikhathi elwisana lomkhuhlane we-coronavirus odla amahabulo eMelika. Abanye bathi uzaqeda isikhathi sonke ephatheke ngenhlelo zokuvuselela umnotho welizwe lakhe. Kwezamalungelo luntu lombuso ohlonipha intando kaZulu bakhona bathi iMelika kayisoke ibe lezwi lokukhuza umkhubalo njengoba umnumzana Biden ecotshwe kugcwela amasotsha idolobho lonke ngoba kusesatshelwa udlakela lwabangahloniphi intando kaZulu. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukugcotsha kukamongameli weMelika omutsha umnumzana Joe Biden yena oseqale umsebenzi. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu elimela eZimbabwe emidlalweni ye-African Nations Championships uthi bazimisele ukunqoba iqembu leBurkina Faso namuhla ntambama ukuze bathuthukise amathuba abo okudlulela kusigaba esilandelayo salumncintiswano. Kubika uJoseph Njanji.
Uloka uthi kuzamile amafana bakhe bebophe ziqine ngoba iqembu leBurkina Faso kuliqembu eliqine okwamagama.
Burkina Faso, you see, a serious competitive team which can go to play AFCON, not just CHAN.
Iqembu leBurkina Faso liqine ukuthi lingadlala ngisho la kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kuzamile sithole indlela yokuvimba ngasikhathi sinye, sithole indlela yokugadla phambili. Siyazi ukuba kumele sinqobe kodwa kumele sidlale ngokuhlakanipha okukhulu. Ngokwenza kuhle lokhu esikwenelisayo, sizame njalo ukuba bandizela lapho abangaqinanga khona. Iqiniso ukuthi asibonanga ndawo ezinengi lapho iqembu leBurkina Faso kanye le mali angaqinanga khona, kodwa kasilandanga ozophelekezela amanye amaqembu lapha, njalo kuzamile sidlale kuhle uze singayangisi.
Iqembu leZimbabwe lizabelingela abadlali abahlano ababalisa uRichard Achiro kanye loRonald Chitio bona abalimeleyo kanye labathathu abangizwa kuhle abathi uAndrew Mbeba, uThomas Chideu kanye loKeda Amini. Loba kunjalo ukapteni weqembu Ian Nekati uthi bona njengabadlali bazimise le ukwephuka enkundleni belwela uma bathole yemithathu imiklomelo.
Bakhumana izizwe zivari ready because ma opportunities aya anouya.
Amajaha azimisele, abanye bethu siyakunanzelela ukuba kungaba umncintiswano wethu wokugcina ukudlala ku simele ilizwe ngoba sesikhulile. Ngalokho ke leli lithuba elokuba sibonwe ngamaqembu aphetheya. Ngokubona kwami ukudliwa esikwenziwe emdlalweni wakuqala kusivule amehlo sesikwazi ukuba imidlalo yonke lapha inzima, njalo ngendlela esisebenze ngayo silethemba elokuthola impumela enhle.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-1-0 iqembu leCameroon emdlalweni walo wokuqala wezibaya ikanti leBurkina Faso lalo linqotshwe ngempumelelo efanayo ngeleMali. Amaqembu amabili azaphutsha esendaweni ezimbili eziphezulu kwengalane yiwazi adlilela kusigaba sequarter final kumncintiswano weChan. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kaseko. Umnumzana Joe Biden usegcotshiwe ukuba ngumongameli weMelika omutsha. Oliver Lelisayo, Muntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.